Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina ndira 31 2019. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mumiririri wemukobha muparamende vaAmos Chibaya vacharamba vari mutirongo kusvika musi wemugovera apo pachapinda nyaya yavo kudare zvakare. Vagari vemudhorobha remasvingo vodya marasha nedanho rakatorwa nekanzuru yavo rekutengera vakuru vemapazi nharembozha dzichadya mari inodarika zviuru makumi matanhatu zvemadhora ekuAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumiririri wemukobha muparamende vaAmos Chibaya vacharamba vari mutirongo kusvika musi wemugovera zvichitevera kubvuma kwaita mumwe mutongi wedare chikumbiro chemuchuchisi chekuti varambe vari muusungwa mapurisa achipedzisa kuferefeta nyaya yavo. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Vachibaya vakasungwa nemusi wechipiri mushure mekubhadhara mari yechibatiso vari kupomerwa mhosva yekuda kuvhiringidza hurumende yakasarudzwa zviri pamutemo zvichitevera mashoko avanonzi vakataura nebepanhau reDaily News rakaburitswa musi wa2 ndira apo vanonzi vakati vaizokurudzira ruzhinji munyika kuti ruratidzire kusafara kwarwo nehurumende nekufora vachienda kumba kwemutungamiri wenyika kuState House. Mupurisa akasunga vachibaya vaGift mugaragumbo vaudza dare kuti vari kuita chikumbiro chekuti varambe vari muusungwa nekuti vanoda kuti vawane nguva yokunza bepanhau iri kudare uye vanoda kubvunzurudza vatapi venhau vanonzi vakanyora nyaya iyi vanovemugovetafire nyika naTendai Kamungira. Gweta ravachibaya vaReginald Chidawanyika vabvunzurudza mutikiti vavamugaragumbo kuti sei kusvika pari zvino vange vasina kukwanisa kuwana bepanhau iri kana kubvunzurudza vatapi venhau ava ipo pave nemazuva maviri vakasunga vachibaya. Vati zvinoshamisa kuti panguva ino apo vanhu vave kushandisa unyanzvi hwekufambiswa kwemashoko vamugaragumbo vangatadze kuunza bepanhau iri vachishandisa internet. Vachidawanyika vaudza dare kuti chikumbiro chekuti vachibaya varambe vari muchitokisi hachifanirwe kutambirwa nekuti mapurisa ari kuratidza pachena kuti ari kutambisa nguva yedare nekudhonza tsoka panyaya iyi. Vatiwo kana kuchitariswa kuti mapurisa akasunga vachibaya vachangobva mukupiwa mvumo yekubhadhara mari yechibatiso pane imwe mhosva yavari kupomerwa uyewo kuti mapurisa akavasunga aya aisvika masere, izvo zvinoratidza pachena kuti maitiro akadai ndeekuda kushungurudza vachibaya zvenhando uye kutyora kodzero dzavo. Vachidawanyika vatiwo sezvo mutikiti vavamugaragumbo vange vabvuma kuti bepanhau iri rine muzinda waro muHarare zviri pachena kuti dare remugweru haraikwanisa kuti rive iro rinopa mvumo yekuti vachibaya varambe vari muusungwa. Asi mutongi wedare yamai Charity Maposa vabvuma chikumbiro chemuchuchisi vachiti kana kwakatariswa mafambisirwo emutemo mhosva iri kupomerwa vachibaya hainganzi ine nzvimbo imwe chete yainonzi ingaitirwa nekudaro dare ravo rine mvumo yekupa chikumbiro ichi. Amai Maposa vabvuma kuti mapurisa havangasunge munhu vasati vapedza kuferefeta mhosva yavanenge vachimupomera asi vati vanogutsikana kuti pane chikonzero chakakwana chekuti mapurisa awane nguva yekupedzisa zvavari kuda kuita. Vachibaya avo vanove murongi wemabasa mubato reMDC ndomumwe wevamiriri veparamende veMDC vatanhatu vari kupomerwa mhosva dzakasiyana siyana dzine chekuita nemhirizhonga yakaitika munyika pashutdown. Vibato re MDC vanoti vamiriri vavo pamwe nenhengo dzavo dzinopfuura mazana mashanu vakasungwa vasina mhosva yavakapara iri nzira yekuvashungurudza nekuda kwekuti vanotsigira bato rinopikisa. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Tauraisha.
Vagari vemudhorobha remasvingo vanoti havasi kufara nedanho rakatorwa nekanzuru yavo nezuro rekuti itengere vakuru vemapazi narembozha dzichadya mari inodarika zviuru makumi matanhatu zvemadhora ekuAmerica. Gandri Maramba anoti panyaya iyi.
Vagari vakawanda vanoti zviri kuita kanzuru yavo zvinoratidza kuti haina shungu nekuita zvinhu zvinobatsira veruzhinji. Maminetsi emusangano wekanzuro wakaitwa nezuro anoratidza kuti kanzuro yakabuda nechisungo chekutenga nhare mbozha dzemhando yepamusorosoro dzekupa vakuru vemapazi ekanzuro gumi pamwe nevatevedzeri vavo gumi. Vakuru vemapazi vachatengerwa iPhone 7 iyo inoita zviuru zvitatu zvemadhora. Vatevedzeri vavo vachitengerwa Samsung Galaxy S9 iyo inoita zviuru zviviri nemazana manomwe emadhora ekuAmerica. Izvi zvichadyira kanzuru mari inoita makumi matanhatu ezviuru zvemadhora. Vagari vataura neStudio 7 vanoti izvi zvinoratidza kuti vatungamiriri vekanzuru havana hanya neupenyu hwevagari sezvo vachishandisa mari yakawanda kuzvinhu zvenhando asi ivo vasina mvura yakakwana, migwagwa yakanaka uye marara asiri kutakurwa nekanzuru ichiti mari yairi kuwana ishoma. Amai Sandra Mzenda avanogara mumusha wekwaSisk vanoti izvi zvinoratidza kuti kanzuru ine humbimbindoga.
Takanangana neservice delivery mudunhu rino remasvingo, service delivery iri poor, havasi kutipa service delivery inoindirana. Tatoshamiswa kunzwa kuti vari kuda kutengerana mafoni e3000 US foni munhu wani. Tamizi namba yevanhu vamwe wanzi 2000 US. Asi gore rapera takatambura zvikuru pachinzi pane chimwe chini choda kutengwa ne4000 ichinzi inoshaikwa. Tikatambura kuita mwedzi nemavhiki tisina mvura tichiboboka pakati pemusoro tichienda kubhoro. Asi iye zvino nokuda kuti dzavafoni dzavava kuda kutengerana vakutoapruvha nokurumidza hazvichanonoki. Tarwadziwa zvikuru iri angu somugarika zvandibata zvisingambobviri.
Mumwe mugari Muzare Blessing Chimombo vanotiwo havaoni chinobatsira nhare mbozha pakufambisa kwebasa rekanzuru rakafanana nekuti kushomeka kwemvura kupere mudhorobha.
Tizviri kuti maletisi iPhone nemasamsung havari kuda kutenga ane any application here kuti azo kubudisa mvura yakachena kana kugadzira marozi. Nekuti vari kushandisa mafans kutenga mafoni nemafoni havana wewayo asi marodhi nemamvura zvakaita manyama amire nerongo.
Kunyange zvekutengwa kwenhare mbozha izvi zvisiri mubhajeti rekanzuro re2019, kanzuro rinotarisirwa zvakare kuzobudisa mari yakawanda yekutengera vakuru ava muto wokudzishandisa mwedzi wega wega. Mubhajeti regore rino remari inosvika mamiriyoni maviri emadhora, kanzuro ichashandisa mari inosvika zviuru mazana mashanu zvemadhora gore rose mukugadzirisa mugwagwa. Zvinoreva kuti mari yenhare mbozha yose inokwanisa kugadzirisa mugwagwa yedhorobha kwemwedzi mumwe chete. Kanzuru inoshandisazve mari inoita zviuru mazana matatu zvemadhora kutenga mishonga inochenesa mvura pagore, zvekuti mari yenhare mbozha inokwanisa kutenga mishonga yekuchenesa mvura kwemwedzi miviri vanhu vachimwa mvura yakachena muguta rine vanhu vanosvika zviuru zana. Mari yenhare mbozha iyi inokwanisawo kutenga mafuta emudzimotikari dzose dzekanzuru nedzinotakurisa marara mudzimba kwemwedzi mitatu, izvo zvinoita kuti zvirwere zvive zvishoma muguta. Nyanzvi munyaya dzezvemari dzinotiwo kanzuru iyo iri kunetseka kuwanira musha wega wega bhini rawo yaikwanisa kutenga mabhini zviuru zvisere zvopiwa vagari kuita kuti vasarese marara pese pese. Mukuru webasa mumasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA vaanoziva muguti vanoti kanzuro iri kuita zvekutamba nemari yevagari.
Izvo zvinoda kuitwa nekanzuro hatisuwirani nazvo. Notika takatisarisana nemafoni avari kuda kutenga ari kukosta about $3,000 imwe. Neuwandu wavakaita imari yakawandisa takatarisa kuti izvozvo hatina kana mwedzi yakawanda tabva kushayiwa mvura mutauni yese yemasvingo, nenyaya yekuti vaitadza kuwana 4000 US yekutenga chikomponenti chachakafa. Vakadozotengerwa nebusinessman anonzi Montana Kasuo, asi hapana nguva yavakuda kutitengera mafoni waivazoiwane.
Kunyange izvi zvakabuda mumaminitsi emusangano wokupera kwemwedzi unopa mvumo kubasa rose richaitwa nekanzuru mwedzi unotevera. Meya weguta iri Makoreni Maboke vanoti hazvisati zvapasiswa.
Tinyaya yakabva nekufinance committee yanga yapasa pati pakazoenda ku full council meeting. Full council meeting makancellors akaona kuti hazvina kunaka kuti panguva inei zviri kudiwa nemanagement zvive zvaitika nokuti takatasana neshortage yemari yokuti tigadzirise service delivery.
Vagari vanoti kanzu inofanira kusatenga nhare mbozha idzi yonangana nezvinhu zvinobatsira vagari. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Sangano rinomiririra vashandi vehurumende reApex Council raita kusawirirana kunotyisa, vamwe vachiti kuramwa mabasa ngakutange, asi vamwe vachiti vanofanira kupa hurumende nguva uye zvinhu hazvina kugadzikana pari zvino. Vashandi vanoti vakaedza kuita hurukuro nehurumende kuti vawedzerwe mari nezuro, asi zvakakona n'anga murapwa achida. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutungamiri weApex Council amai Cecilia Alexander kuti tinzwe zviri kuitika.
Isusu tichiri takabatana, kana anenge aona kuti Apex Council kumubatsira anoda kuitawo rwendo rwake ari ega, hazvina kuipa zvese. Kana zvichingoita kuti vashandi at the end of the day vaone mari, zvinhu zvinenge zvishoreki. Maunions ari free, vamwe vatotaona kuti vamwe vanenge vatotanga nhasi strike, vaiti vanotanga nhasi kuda vatanga handizivoni, vamwe vachotangawo musi wa5. Aiwa, ikodzero yavo uye tinozviremekedza. Ndo vane kodzero yacho maunions yekudana strike iyo kana vachiwa zvakakodzera. Vamwe havasi kukwanisa kuenda kustrike, vamwewo vari kupa zvikonzero zvokuti nyika ichangobva musichochen yemhirizhonga, hatingakwanisezve kuti tinganzi tatangazve kuenda kustrike. Isusu tichiona kuti pane mamapato evashandi akadedzera for action, vakapedzisira action yavo yahaijekwa. Saka zvimwe zvezvinhu zviri kudini zviri kutarisa vashandi. Tiri kuita sekuti kune vamwe vanogona kunge vachiita sevaakushandiswa. Vashandi vacho ndo vaakukumbira namaunion kuti vamwe tichadai tinoda kushandiswa. Pamwe kune vanhu vatumwa vamwe vototi hano pamwe pane zvatorongwa kuti vanhu vacharohwa vachadini. Saka vamwe vacho kusaenda zvireva kuti mamembers avo hasina kuenda. Vamwe vaakutotya kutotarisa kuti kana zvakamboitika kuti kune vanhu vakatanga mirishonga, vamwe vanhu vakazofa, ndofunga pachiri pendo chose, tadi kumbopa dialogue chance.
Asi ka vamwe mai Alexander vanenge vaakuti hongu kuratidzira kunogona kupedzisira kwaita mirishonga, asi zvichemo zvenyu hazvina kuti tsvikiti here, uye pane chivimbo here chekuti hurumende inozvigadzirisa kana kuti vari kungovimbisa? Vamwe havasina chivimbo chekuti zvinobuda.
Chandingataura ndechekuti vazulu dzirapa takatanga manegotiations. So far mari yatanegotiata is 363 million. Takambotanga tapo 160 million, uye tangatidaira kuti pamwe inogona kuwedzereka. Chero ivo vachiti haiwedzereki, asi tanga tavapawo task yekuti inini kana muchipina hamuna mari, inini sehurumende ndimune masimba, chipindai mumaketi mukorekite madistortions ari mumaketi.
Mutungamiri weApex Council amai Cecilia Alexander vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Blessing abatawo mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takavafira Zhou, avo vati vatenderana nerimwe sangano revadzidzisi reZimta kuti vatange kuramwa mabasa svondo rinouya.
Musangano hauna chakabuda ende hurumende yakaratidza kuti inohutsinye pane kuti adrese zvichemo zvavarayiridzi navamwe macivil servants. Yaitotaura kuti kune vari kubhadharwa nemapato zvematongerwo enyika kuda kupisa mabhazi ehurumende. Saka tsekusiyana nekuadresa zvichemo zvavarayiridzi kwavakuenda pane kutaura zvisina maturo. Saka zvane zuro hapana chakabuda, zvichiri pa22-5% iyoyo cushion and 18% salary increase. Saka kutuka vashandi, vashandi vakatsamwa zvikuru kwazvo. Naizvozvo ndosaka isu vePTUZ pamwe chete neveZimta tabatana nhasi kuti tidiclare hukama hushamwari hwokuramwa basa. Tasiyana navamwe veApex Council nokuti tikuona kuti Apex Council kutamba namadhaka pasina mvura. Saka Progressive Teachers Union neZimta nhasi tanyorana chibvumirano chokuramwa mabasa kuti tiratidze hurumende kuti takatsamwa. Zvinhu zvairi kuita zvematamba nematope hatizviexpekti pahurumende ino expect kuti vashande vaende kubasa.
Asika Dr. Zhou, hurumende inenge yakazivisa kakare kuti pari zvino haina mari ichazowedzera pakuda muna kubvumbum.
Izvo ndokupenga ikoko. Hatidi manegotiation haiti post dated, anoita back dated. Hatingataure zvemanegotiation achazoita kuna April kuti mobvuma 18% ichazoya kuna April. Patinosvika kuna April yacho 18% pane pasina chinhu. Chingwa chiri kuda kukwira, transport iri kuda kukwira, mabasic commodities ari kukwira on a daily basis. Masalari amu hatichando asingakwiri. Izvozvo hazvina ba, tiri kuda kuti tichaenda kubasa sei iko zvino. Kwete kuzoona muna April. Saka hurumende inofanira kuti uye ichipa offer iri reasonable.
Mutungamiri wePTUZ Dr. Takavafira Zhou vange vari parunare kumasvingo na Blessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvirango zvezvombo zvakatemerwa Central African Republic neUnited Nations zvanga zvichifanirwa kupera nhasi kubva pazvatemerwa nyika iyi muna 2013. Chikwata chemuSouth Africa checricket chakunda Pakistan mumutambo weOne Day International Series watambwa nhasi. Zambuko resenegamba muGambia iro rakavakwa nenzira yekuedza kudzikisa nzendo dzekufamba pakutengeserana pakati peGambia neSenegal riri kupa tariro yakanaka kuvagari asi paine zvinyunyutowo kune vamwe. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nechitatu vakadoma chikwata chevanhu makumi maviri nevatanhatu chichashanda sezvipanga mazano zvavo kana kuti Presidential Advisory Council. Nyaya iyi yaunza mutauro munyika vamwe vachiti vamunangagwa vanofanira kutanga vagadzirisa nyaya dzezveutongo hwejekerere vasati vaedza kutaura nezvipanga mazano. Munyori mukuru mudare remakurukota Dr. Meshack Sibanda vakazivisa vatori venhau kuti vamunangagwa vainge vadoma vanhu vanotevera kuti kupinda mukanzuru iyi. Amai Divine Ndlukula, muridzi weZimbabwe Independent News Day, vaTrevor Ncube nemutevedzeri wemutungamiri weAfrican Development Bank vaThomas Zondo Sakala. Asi vamwe vanhu vakadomwa vanoti vange vasati vaudzwa zviri pamutemo uye vamwe vakaita semunyori mukuru weZimbabwe Council of Churches Dr. Kenneth Mutata vanoti vakadomwa havo asi pari zvino havaone zvakakodzera kuti vaite basa iri nekuti vakawandirwa nemamwe mabasa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vaimbova mukuru weMisa Zimbabwe vaRashwet Mukundu uye muzvina bhizimisi vari nhengo yeZanu PF vaGoldberg Mponda. Totanga kunzwa kuna vaMponda.
Commission iyoyo was long overdue nekuti tenge chati mutungamiri achinzwa zvese zviri kuitika pasekta ese yenyika zvevo zvekuti havangoteerere divi rimwe kana kungoteerera vanoita zvematongerwo enyika. Tenge tichati vanzewo vangowana muzvina fundo vanenge vachidzidzisa area dzavo.
Vamukundu, munoona here kanzuru iyi ichibatsira kuendesa nyika mberi?
Komiti ndokutamba nenguva nekuti hurumende yavamunangagwa yakazara ana muzvinafundo vemandorokwati, maprofesa vana Ncube, madirector emuhurumende vari maministry, mapermanent secretary. Mune vanhu vakadzidza zvakadaro zvokuti kana nyika vachida kuti vamunangagwa vaone mazano zviri pajekerere vakatenderedzwa nevanhu vakakwana zvakadaro zvekuti hapana chinangwa chekuti unotsvagudza vamwe vanhu vari kunze. Muchaona kuti mazuva anoti kunotaurwa pamusoro peanonzi masmart governments, kureva kuti hurumende inofa kunge ine vanhu vashoma-shoma asi vari kuita zvinhu zviri pajekerere vachishandisa vanhu vakavatenderedza vakadzidza zvakadaro kuti basa renderere mberi. Saka indiri kuona seunge kuda kufadza vanhu nekuti ndakutaura nanhingi ndaudza nhingi padhuze asi chiri kudiwa ndechekuti bariitwe rinoita kuti nyika ienderere mberi. Vanhu ivava vachada mari, vachashangana, vachanwa tii vachipedza mari, vachada mari dzepeturu, vachada mari dzekupiwa dzemuhomwe dzekuti tiri kusangana nemutungamiriri wenyika. Imwe mari yaakubuda iyoyo.
Vamuponda munoti kudii nenyaya?
Aiwa, ipapo pane pavasiri kuona vakuru vabva kutaura. Chinoitika zviya ndechekuti kana uri wemubato raunenge wakamiririra, mafungiro anenge ari guided nemanifesto yenyu. Saka ungangodaro nana muzvina fundo wakawanda, asi vanofanira kunge vakatogaidwa neparty line inonzi manifesto. Ndosaka uchizotora mwana muzvina fundo wakazvimiririra, nekuti avo vanokwanisa kufunga vachishandisa mafungiro ari kunze. Ekuti isusu zvatiri kuona kunze zvakamira nekudai nekudai nekudai, ndovanonzi maadvisor. Asi roti kana uchitsvaga advisor iwo hauzive, ndovanonzi masounding board aya ekuti unenge uchiti zvandiri kufunga izvi ndizvo here, mambonditarisirawo zvine udzamu kuona kuti ndiri mugwara chairo ri. Ndo inonzi government more than way. Even president weamerica Donald Trump vatori ne presidential advisory council inonge ine vakuru vemakambani akaita sana Google, makambani akaita sana Facebook ana Apple, makambani mahombe. Ipapo vanhu vangangoti zvine macost. Yes, macost might be there, but they are not that material. Where what is what we call cost benefit analysis, yekuti chii chatiri kuwana nemari tichabudira. Approach yaitika apa mukuru ari layer foundation ye modern government yatinofanira kutouchira isu. Tasara manje kuchingozo edra office iya yanga ichanzonyoreswa yechi yemukuru weopposition, the leader of opposition.
Vamukundu munoti kudini zvavataura vari kuti kwasara chete ofisi yemutungamiri webato rinopikisa kuti nyika ichitanga kufambira mberi.
Ini ndinofara kuti vapa mufananidzo miri inoburitsa pachena kuti tichine dambudziko. Mwe nyaya vaburitsa ndeyekuti vakatenderedza vapresidendi vamunangagwa vanotarisirwa kuti vatevedzere zvinoda bato nezvinoda hurumende, kureva kuti vakuru makurukota ehurumende nhangu vakaona zvakaipa sei havasina mukana wekuti vataura kuti aiwa presidendi izvi hazviite izvi nekuti bato rakati zvakati. Takambozviona vamutuli pavakataura nyaya yekuti aiwa tinofanira kuti tishande kubvisa mabhondi, zvikanzi nevekubato hatina kumbobve rataudzwa nyaya iyi, ende zveshuwa takatoona nyaya ichitofa. Saka zvinoda kuti vatungamiriri venyika vambotarisa kuti nyika yaondoka pati. Ndinofara kuti vamunangagwa munhu akaona kushata kunoita kuisa munhu umambo mupati, nekuti vakavhiringidzwa nevamuhudi vamugaba vasingateerere vasingaite zvino nezvino. Zvino ivo tinotarisira kuti vachiona kuti aiwa chinhu chashata munyika idemokirasi.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vaimbova mukuru wemisa Zimbabwe vaRashwet Mukundu. Manzwa zvekare kubva kuna muzvina bhizimisi vari nhengo yezano PF vaGilbert Muponda. Vaviri ava vange vari parunare kuHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Vachitaura mushure memusangano waitwa nhasi neveZimbabwe Council of Churches nenhengo dzeparamende, mufundisi Emmanuel Maforo vati matambudziko ese ari munyika ari kukonzerwa nezvematongerwo enyika.
Matambudziko chekutanga, matambudziko akunongedzerwa ane chekuita neekonomi, nyaya dzeupfumi. Matambudziko ari kusimudzwa ane chekuita nekuti sevanhu venyika imwe chete tanyanya kubva tasvika pekuti kana uri webato iro nevebato iro hatigoni kushandira pamwe chete kuvaka nyika yatingati muchirungu political polarization yatinyanyei. Saka ndoimwe yanga ichizvachiratidza kusumuka kunyange matauriro kuti pachine basa guru ratingada kuramba tichiita.
Mumiririri weHarare Central weZANU PF mudare reparamende amai Miriam Chikukwa vati vanhu vanofanira kuregererana kuitira kuti vagone kugadzirisa zviri kunetsa munyika nekutaurirana.
Kana tisina kuregererana chingogara tichi asi nhingi, asi hapana kwatiri kuenda. Tichazotukwa nevana vedu vachazouya vachitarisa pataka kuti vanhu apa vakagara vakaitei vaingorwa. Kechipiri ndinofunga kuti tinofanira kuva vanhu vane tolerance kuti munhu anengafunge mafungiro akafanana nemumwe, asi paanenge afunga tirege, nokuti izvi hazvitange kupati kuti pati yakati pati, zvinototanga mumba, zvinototanga within the party. Saka muchienda muchiita mainterparty maintraparty, all that zvinokonzerwa kuti kana tisinaka kakubatana ndo kanoita kuti mumwe munhu anonobatana nomwe kurwisa umwe zvisinei nezviripo. Saka ndiri kufunga kuti sevamwe pezi ngatiwanei tite tolerance tite forgiveness, tite love. Kana munhu akanganisa chakaipa chakaipa ngaasungwe. Chakanaka chakanaka ngaarumbidzwe. Yes. Regardless of where he's coming from.
Vanomiririra zvimba North muparamende, amai Marian Chombo, vanoti vodai vanhu vamira kunongedzerana, votsvaga kuti vatungamiri vangagare pasi sei vataurirane.
Vafundisi. Kare tarichiti kukaita dziyo, tomhanyira kuvafundisi. Be it ndiri MDC, be it ndiri ZANU-PF. Vafundisi muri too much into politics. Zvekuti idai matora basa renyu ratinoimba nemi retokuziva sei zvamunoita in real life, then tinoona kwekutizira. Iye zvino we don't want to apportion blame kuti MDC iZANU-PF. Tinoziva kuti things are not well. Iweneni tine basa. Tinoziva kuti head of state akakola for dialogue wherever. And I find it very difficult kuti muri kuti hanzi makataza kuita access to him. And we also try to find out why. Kana makambo try to make the overtures to kuvabata. We are also going to pass the word kuti vakuru vemachechi vari kuti vabata all the other constituencies except the head of state.
Asi vanoongorora nezvematongerwo enyika vachidzidzisa kuUniversity of Bergen kuNorway, Dr. Victor Chimutu, vanoti zvematongerwo enyika zvikagadziriswa munyika zvinhu zvese zvinofamba.
Dambudziko reZimbabwe vamwe vangada kutaura zvavo kuti tinoona kune maeconomic problems, kushayikwa kwemari, zvimwe zvese izvi, asi it's a political problem. Rinoda a political solution. Rinotoda kuti vana veZimbabwe vagare pasi pamwe chete voita matare. Vachidaidza vemachechi, wecivil society, mastudents, vashandi, vane zvematongerwo enyika, vemadzichechi, vanogara pasi voita hurukurirano.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti kana pasati patsvagwa kuti chiri kukonzera matambudziko ari munyika chii uye kuti chogadziriswa sei, kunaka kwezvinhu kunogona kutora nguva yakareba. Chirongwa cheWomen's Roundtable na 8 PM, tiri kutarisa mirizhonga iri kuitika munyika pamwe nekubatwa chibharo kuri kuitwa vanhukadzi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mumiririri wemukobha muparamende vaEmos Chibaya vacharamba vari mutirongo kusvika musi wemugovera, apo pachapinda nyaya yavo mudare zvakare. Vagari vemudhorobha reMasvingo vodya marasha nedanho rakatorwa nekanzuru yavo rekutengera vakuru vemapazi nharembozha dzichadya mari inodarika zviuru makumi matanhatu zvemadhora ekuAmerica. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.